Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, amai chikashavati vana veZimbabwe vari kutenderana nenyika dzepasi rese vachitambudzwa nekupondwa sezviri kuitika kuSouth Africa nekuti hurumende iri kutadza kugadzirisa zvinhu munyika.
Tachida kungotaura nevana veZimbabwe kuti ngatigadzirise nyika yedu. Vana veZimbabwe vari kurohwa kuSouth Africa, vamwe vari kuurayiwa, havasi kukwanisa kudzoka kuno, havasi kukwanisa kurarama muZimbabwe. Saka isusi tauya tikati ngatibatanei, ngatigadzirisei Zimbabwe.
Vati hurumende inofanira kuita chirongwa chekumutsiridza maindastry nekusimudzira upfumi hwenyika kuitira kuti vanhu vawane mabasa varegedze kuenda kunze kwenyika uko vazhinji vavo vari kugara vachishungurudzwa.
Vanhu vanofanirwa kuwana mabasa, vanhu vanofanirwa kuwana nzira dzekurarama nadzo. Zimbabwe inofanirwa kushanda. Pane zvinhu zvakawanda zvisiri kushanda pari zvino. Zvipatara, vanhu vari kungoenda kunofa. Vanhu vari kungoita maaccidents zvisinganzwisisike, mugwagwa haina kugadzirwa. Saka pane zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa nehurumende kuti vanhu vakwanise kuwana kurarama kwakanaka munyika yeZimbabwe.
Vanhu vemuZimbabwe vari pakati pezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kupondwa nekushungurudzwa kuSouth Africa mukurwisana kwakatanga masvondo maviri apfuura. Zvichakadai, mazana nemazana evanhu vakatiza misha yavo kuSouth Africa vanotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi mushure mokubatsirwa nezvifambiso nehurumende. Vamwe vavo vanotarisirwa kusvika panopera svondo rino. Hatina kukwanisa kutaura nemukuru weCivil Protection Unit vamadzudzo pawadyira kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penyaya iyi sezvo vange vasiri kudayira mbozha nhare yavo. VeCivil Protection Unit ndivo vachatambira pamwe nekubatsira vanhu ava pavanosvika munyika. Vachitaura pazuva rekucherechedza kuzvitonga kwenyika kuNational Sports Stadium, mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakashoropodza zvikuru kurwiswa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa. VaMugabe vakashorawo mashoko amambo Goodwill Zwelithini, avo vanonzi ndivo vakataura mashoko ekukurudzira kurwiswa kwevekunze. Asi mambo Zwelithini vakazobuda vachiramba kuti vakataura mashoko akadai vachiti vemapepanhau vaisa mashoko mumukanwa mavo. VaMugabe vakatendawo mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma nemashoko avo ekushoropodza mirishonga iyi iyo yakatangira muDurban. Vanhu vashanu vekunze kweSouth Africa vanonzi vafa kusvika pari zvino mumirishonga yemarudzi iyi. Mune imwewo nyaya, meya veguta reHarare vaBen Manyenyeni vanoti kanzuru yavo yakazvipira kupa pekugara kuvanhu vese vari kugara munzvimbo dzisingaite muguta. Vataura mashoko aya apo vange vari kutambira chikwata chabva kusangano reBill and Melinda Gates Foundation icho chiri munyika kuzovhura dzimba dzakavakwa nemamiriyoni mashanu emadhora akabva kusangano iri mumusha wedziva resekwa. Pari zvino mune nzvimbo makumi nomwe dzinogara vanhu zviri kunze kwemutemo, uye vaManyenyeni vati vachakumbira rubatsiro rwemari kubva kumasangano akaita seBill and Melinda Gates Foundation nemamwe kuti vavakire vanhu dzimba. Dzimba dzakavakwa nemari yakabva kuBill and Melinda Gates Foundation dzakazovakwa mudziva resekwa mushure mekunge nhengo dzeZANUPF dzaramba kuti chirongwa ichi chiitwe mumusha weMbare. VaManyenyeni vati nekuda kwaizvozvo musha weMbare ucharamba uchisiyiwa muzvirongwa zvakaita seizvi nezvimwe kudzamara vanhu veko vachinja maitiro uye vadzidza kutambira zvirongwa zvekanzuru nemasangano ainoshanda nawo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.